Amaiso enyu vakande mwiri gore rino ranga rine zvakawanda nezvakanaka zvimwe zvinosiyika maererano nemutemo. Isu sebato kana kuti organization inoshanda zvikurusa nemadzimai tine zvakaitarisirawo zvinhu hazvinazvo zviviswa but tiri kutarisirawo kuti mugore ratakupinda muna 2023 zvichagadziswa zvizere. Ndopanenzaniso. Gore rinochitanga ndopanda makaona nyaya yemarriages bill yedu yakadaitwa marriages act kune zvakati kutarisira zvakawanda mumutemo imomo zvinhu hazvina kubudirira zvinhu zvakabudirira but tichitarisa nyaya yemarriages act yedu mitemo yese wanano muzimbabwe yaakuwaniswa mumutemo wayo izvo zvinova zviri very progressive munyika yezimbabwe tichitarisawo zvakare makore kana kuti zvechild marriage yabva zvadzimwa nenyaya yemutemo iwoyo nekuti mutemo wedu waakuti hapana mwana ari pasi makore 18 anogoneswa kupinda muwanano saka zvinhu zvatinofarira chaizvo zvakabva pamutemo iwoyo but panewo mamwe matambudziko ari kuuyawo nemutemo iwoyo ndofunga makaona kune mapepa akawanda akanyorwa nemaorganization akawanda asi kutarisirawo pamwe zvichazogadziriswa panyaya yemarriages act yataanayo. Totarisawo zvakare domestic violence act vakanda miri dzakabva kupedza 16 days of activism tarisiro yedu ndeyekuti mitemo yezimbabwe titori nawo mitemo yemhosva inoenderana nevanhu vanopara mumiri dzonga mudzimba iriko zvakare zvatiri kutarisira ndechekuti mitemo iyi zadzikiswe vanhu vari kupara mhosva idzodzodzo nevekuitana nemhirizhonga vapihwe mitongo yakati simbei kuti vasadzokorodze kupara mhosva dzakafanana nedzemhirizhonga yemudzimba nekuti vakawanda vanhu vari kutorasikirwa neupenyu nekuda kwemhirizhonga idzodzo.
Kune zvemitemo zvakabatawo zvakadii madzimai
mukatarisa muparliament medu pasishon yakabva kupera pane mitemo miri but pane dzimwewo zvakare ndotarisa newo labour amendment bill iri kutitarisira kuti uye ndofunga mugore ra2023 ine zvakanaka zviri progressive zviri kuitwa nyanyei zvakabatsira zvinobatsira madzimai ndekuti anaenzana neenzaniso pane yematenity leave mukatambika mutemo uyu uri kuedza kuvandudza nyaya yematenity leave kune vanhu vachienda kumadzimai anoenda kubata kuti vakwanise kuwanawo mikana yakawanda yekuti vazvare vana vakawanda pasina limitation yanga iripo yekuti unogona kuita kana kuti vana vatatu kana kuti maternity leave yako inotora after 2 years nezvimwe zvakadaro yese zvida kuvandudza kuti madzimai akwanise kunyatsosununguka vana vavo vachiramba vachienda mberi nebasa uye vasingazoshayiswi mikana nenyaya yekuti munhu ane pamiri nekuti munoziva kuti mwana atodi kutiotora munhu pabasa kana aine pamiri nekuti vanenge vaakutarisira obligation inozouya nekumubhadhara pamaternity leave saka labour amendment bill tirikutarisirawo ndofunga mugore rekuuya iri kuti ichagadzirwa ichizotarisirwa pana issues yakadaro inotaura nezvakawanda asi inenge kutaura nezvakananga madzimai ende ndowani yacho ndataurire labour amendment bill.
Tiri kuona kuti gore riri kuuya iri ra2023 nyika yatarisana nesarudzo tichionawo zvakare kuti madzimai ndo vakawanda vanopinda munyaya dzesarudzo kana kuparticipeta zvii zvamungataurawo
ndotarisirawo zvakare gore rinouya kuti maelection dzedu ave akanaka akajeka pasina mhirizhonga nezvimwe zvakadaro nekuti madzimai vanhu vanovhiringidzwa chaizvo nemhirizhonga dzinoitika panguva yemaelection ende isusu seorganization yedu tichingotaura zvinhu ngazvifambe mune zvakanaka mugwaro rakanaka pasina anozorasikirwa neupenyu wacho nezvinhu zvakadaro panguva inoelection vanhu vose vakwanise kuita kodzero dzavo kuisisaza kodzero dzavo dzekuvhota pasina zvimhingamupini zvinopinda ipapo. Totarisirawo zvakare PV amendment bill vajonga ndofunga makaona kuti yakapostpona kupera kwegorei saka takamirirawo zvakanzi 30 days itarisiro yedu kuti tichaonawo mutemo unoita zvemaorganization mazhinji emuna muzimbabwe akwanise kushanda zvakanaka sezvavanga vari kuita zviri pamutemo but vachishandawo zvakanaka nenyaya yekukonzera budiriro munharaunda dzatinoshanda dzakasiyana siyana.